Mumashoko avo pazvare kucherechedza mabasa anoitwa nevatori venhau, munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushushikana zvikuru nezviri kuitika munyaya dzekutorwa kwenhau zvichiteera zvakaburiswa nebazi resangano ravo reUNESCO kuti gore rapera chete vatori venhau makumi masere nevatanhatu kana kuti 86 vakaurayiwa pasi rose. Gore rino sangano reReporters Without Borders rinoti vatori venhau vanomwe vatourayiwa. MuZimbabwe kunyange musina mutori wenhau aurayiwa, vatori venhau nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vanoti mune mitemo yakawanda inokanganisa vatori venhau kuita basa ravo uye vamwe vachirohwa sezvakaitwa Tawanda Muchehiwa, muzukuru wemukuru webepanhau repadande mutande reZimlife uye kusungwa kwemutori wenhau Opo Chingono nevamwe. Asi gurukota rinoona nezvekuburiswa kumashoko, amai Monica Mutsvangwa vari kuti vari kuvandudza zvinhu.
Second Republic ine chishuwo chekuti munhu wese munyika akwanise kuwana nhau pese paari pasina kumbunyikidzwa. Kuti chishuwo ichi chizadzikiswe, hurumende yakapa marezinesi anosvika 14 kumacommunity radio stations anoparura ari munharaunda dzekumaruwa. Akapa zvakare 6 atinoti macommercial television stations anoparura pazvivhitivhiti nyika yose.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzekufambiswa kwemashoko kwakasununguka reMedia Institute of Southern Africa vatavani moyo vati muZimbabwe gore ra2022 vatori venhau vanodarika makumi matatu vakasangana netsaona dzakasiyana-siyana vachiita basa ravo vachiti huwandu hunotyisa.
Gore rapfuura ra2022 takange tichiona kuti vatapi venhau vakaiswa parumananzombe, vakange vachirohwa, vachimbunyikidzwa, vachisungwa.
Mumwe akashungurudzwa nemapurisa kuchitungwiza ndiBlessed Mushanga weAlpha Media Holdings.
Sangana nematambudziko anosanganidza kusungwa ndiri pabasa, anosanganidza kurohwa nemapurisa. Ndichitarisa makura pfuura ndofunga ndasungwa kanokwana ka4.
Muzvare chengeto chidzi avo vakashungurudzwawo vari kuchitungwiza vanoti vatori venhau vechikadzi vanosangana nematambudziko akawanda zvichienzaniswa nevanhurume.
Vanonyanyosangana nematambudziko akawanda kudarika vatori venhau vanhurume, nekuti mukufamba kwatinoita dzimwe nguva unototyisidzirwa uri pabasa rako, zvinova zvinodzosera kumashure.
Mumwe mutori wenhau weStudio 7 Godwin Mangutya akashungurudzwawo paitwa musangano nebato reZANU-PF. Mapato maviri aya akakumbira ruregerero. Vamoyo vati kuwanda kwevatori venhau vakashungurudzwa uku kunovatyisa kunyanya nyika yakatarisana nesarudzo. Vatiwo muSADC nyika ina dziri kutarisirwa kuita sarudzo gore rino vachiti panyika idzi nhatu dzacho dzine mukurumbira wekushungurudza vatori venhau pamwe nekudzima madande mutande zvinokanganisa kufambiswa kwemashoko zvakanaka dzinova Democratic Republic of Congo, Zimbabwe neEswatini. Vamwe vatori venhau vari kushorawo mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba nekunyora kwavanonzi vakaita paTwitter vachityisidzira vatori venhau kuti vasanyora zvouori hunonzi hwaifushunurwa neAl Jazeera hwaibatawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemhuri yavo. Tsika yakadai yashorwa nemurongo wemabasa muZimbabwe National Editors Forum vaNjabulo Ncube.
Tiri kuona kuti kune vanhu vari kuhurumende varikushidzira majournalist, vachituga majournalist.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti mitemo yakaita seCriminal Law Codification and Reform Act inokanganisa vatori venhau zvikuru chikamu 33. Sangano iri riri kushora kuda kuvandudzwa kwemutemo uyu zvakare kuti paitwe iri kunzi Patriotic Bill. Kuda kudzikwa kwemutemo wePrivate Voluntary Organization Act kunonziwo kunokanganisa vatori venhau kuita basa ravo. Sangano revatori venhau reMisa Zimbabwe rinoti kunyange zvichifadza kuti mimwe mitemo inotyora kodzero dzevatori venhau yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act AIPA yakabviswa, kudzikwa kweimwe yakaita seCyber and Data Protection Act kunoratidza kudzokera kumashure. Zuva reWorld Press Freedom Day rinocherechedzwa musi wa3 chivabvu gore negore uye kwava nemakore makumi matatu zuva iri richipembererwa.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.